Mumwe wavasiri kufara ndiva Brian Matenga vanogara kumagunji mudunhu diki reHurungwe. VaMatenga vanoti vanzwa nekumanikidzwa kuenda kumisangano yebato reZANU-PF nenhengo dzeFAZ dzichitungamirwa navaFrank Ndambakuwa.
Problem ndeyekuti vanoti manikidza kuenda kumisangano yeFAZ zvikuru sei Ndambakuwa anoita kunge ndiye ari kuvhoterwa.
VaMatenga vanoti vanochisidzirwa kuti anenge kuenda kumisangano achazviona kana nguva yakwana.
Vanenge vachiti asingada mhino zvake nguva yacho ichakwana. Kuti vachaita sei hazvina anotaura asi kuchikidzira chete.
Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mudunhu reSanyati uko misangano inonzi yave kushevedzerwa mukati menguva pfupi. VaReason Mutunzi vanogara panyimo vanoti nguva yakare misangano yaiitwa zuva rechisi asi zvino yave kushevedzerwa chero zuva nenguva. Sangano reFAZ iri rinonziwo rakakonzeresa mutauro mubato reZANU-PF, vamwe vachiti riri kutora basa remapazi ebato iri zvikuru ekukokera rutsigiro rwemutungamiri webato vaEmerson Mnangagwa pamberi pesarudzo. Dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dzakakundwa musarudzo dzemapuraimari dziri kupomera sangano reFAZ mhosva yekuti rakabirira sarudzo kuti dzikundwe. Dzimwe nhengo yakakundwa isina kuda kudomwa nezita inoti FAZ yainge iine nhengo dzayaida kuti dzikunde musarudzo uye yaikwanisa kumisa nhengo kukwikwidza sezvo yaive iyo zvakare yaivheneka kuti nhengo dzainge dzisina zvipomerwa here kana kuti security check. Mumiriri weNorton muparamende yakazvimirira vatemba muliswa avo vaimbovesa chigaro weZANU-PF mudunhu reMashonaland West vasati vadzingwa mubato iri vanoti FAZ yatora basa revasori kana kuti Central Intelligence Organization kana kuti CIO.
Now there's also FAZ which basically has been subcontracted to run.
Pane bazi reFAZ rave kushanda basa rezvikokera misangano mubato reZANU-PF. Idambudziko kwezvo bazi revasori rave pasi pebato reZANU-PF zviri pachena.
Ongororo yaitwa neStudio 7 padande mutande inoratidza kuti FAZ yakanyoreswa sesangano rakazvimirira kana kuti non-governmental organization. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaRejoice Ngwenya vanoti chinoshamisa ndechekuti sangano reFAZ riri kubvumirwa kuita zvematongerwo enyika neZANU-PF asi ichirambidza mamwe masangano akazvimirira kuita zvimwe chete.
Kana FAZ riri sangano rakazvimirira rega richiita zvematongerwo enyika neZANU-PF, kosei vamwe masangano achitsoropodzwa auda kutovharwa nePVO Act New One, vana Crisis Coalition, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, vana Zim Rights, masangano ese akadaro anonzi neZANU-PF anonetsa, toda kuti timavharise vari kupindura munyaya dzenyika. Saka vana FAZ avava kana hurumende ichitiwo vana FAZ ngavabatsire kumusangano kwavo, zvakangonakawo kuti mamumasangano akazvimirira ega vakwanise kushandawo vachishanda nemapato avanoda.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune mumwe wevanonzi vakuru vakuru veFAZ vari mutevedzeri wemukuru wevasori veCentral Intelligence Organization Brigadier General Walter Tafumanei vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi imwe nhengo yeFAZ mudunhu reMashonaland West vaFrank Ndambakuwa vekuHurungwe vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave nhengo yeZANU-PF uku vari nhengo yeFAZ zvakare.
Hapana ari kumbavhundutsirwa, hapana anogotaugwana isu hatiunganidzi vanhu voyaona information.
Kunyange hazvo mutauriri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vanga vasati vapindura mibvunzo yavati tivatumire vakamboudza vatori venhau kuti mabasa emusangano anoitwa nenhengo dzeZANU-PF chete. Vamwe vanoti masangano akaita seFAZ Heritage nemamwe akaita seChurches for ED, Businessmen for ED nemamwe ari kutsvagira vaMnangagwa rutsigiro zviri kunze kwebato reZANU-PF kana kuti parallel structure. Mudzimai waBrigadier General Tafumanei, amai Winnie Jessica Tafumanei, vanove zvakare nhengo yeFAZ, vanonzi vakakwikwidza musarudzo dzemaprimary eZANU-PF kuZvimba South uko kwakakundwa mumiriri wedunhu iri vari nhengo yeZANU-PF vaPhilip Chiangwa. Sangano renhau renewzimbabwe.com rinoti vaChiangwa vakatonyorera muzinda webato ravo tsamba inyunyuto vachiti vanofunga kuti vachapfumanei nemudzimai wavo pamwe neFAZ vane zvavakaita pakukundwa kwavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa amai Tafumanei kana vaChiangwa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.